ini ndini Blessing Zulu ndichiti hey name sore nawo dzedu dza nasi chitatu zvita 30 2015. Madzimai eWomen of Dominion muAmerica anova zvizvarwa zveZimbabwe obatsira masope ari munyika. Gurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuwao vanoti vari kumutsiridza chirongwa cheNational Youth Service. Hurumende inonyorera vakuru vezveutano mumatunhu ose ari munyika ichivayambira kuti vaite pose pavanogona napo kuitira kuti basa rirambe richifamba semazuva ose panguva iyo vanachiremba navanamukoti vari kuronga kuramwa mabasa kutanga nemusi wechishanu. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rekushaya chikafu rakatarisana nenyika. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 a.m. 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.